tinoda kuti tizive kuti ruregerero rwacho runenge rwuri rwechii, nokuti nguva yakaitika zvegukura hondi kana kuti zvinonzi gukura hondi zvacho yanga iri nguva yehondo. Tinoziva tose kuti masoja abva kuhondo anga iri Zanla neZipra vakapinda mumakembi vakatadza kuwirirana kukazova nemadividends aisapotwa nesouth africa. Saka izvi takazvitaura zvichiburikidza pamasura apa zvichitaurwa navajoji Chalamba kuti kana yarwiwa iri hondo kaihondo, kana yapera inoitwa ceasefire haikumbirirani ruregerero. Ndozvazviripo, yanga isiri nyaya yekuti pane munhu abuda nemapfumo nemiseve achinopfuura munhu asina mhosva. Yanga itori vanhu vakabatsirana makano vachiti uyu achiti hazviiti, uyu achiti hazviiti. Saka kururegerero runenge ruchikumbirwa nderwei? Hakuna ruregerero runokumbirwa kupera kwehondo, kupera kunaka kwezvinhu kune munhu wose. Saka gukura hondi haina munhu angati nhasi ndii ndakaiita, kana kuti ndii ndakakonzera kufa kwevanhu, kana ndii ndakakonzera kufa kwanhingi kana kwanhingi. Chinhu chakaitwa nekuda kwehondo nekuda kwokurwisana. Tozviziva tese zvakaitika. Zvakakonzera kuti kana Britain pachayo iti zvechokwadi vanhu ava vari kuita aya anonzi mawar crimes, vari kuuraya vanhu vasina mhosva. Matourist vari kuuya vachifambawo zvavo kuona muVictoria Falls vaibatwa vachiurawa. Saka nemaroad block aiitwa nemadistance iwayo vachibata munhu wose, vachiburutsa vanhu mumabhazi, vachiuraya vanhu vese vanotaura chishona, vachiuraya madzimai akazvitakura. Zvakakonzera kuti hurumende itange yambotuma riya bandiko rinonzi law and order repolice kuzosvika vaona kuti aiwa itori hondo pachayo iyi. Saka hakuna zvakadaro, hakuna ruregerero runokumbirwa pahondo. Asi toda kuti vaya vanenge vakasara, ndozviri kutaurwa napurezidenti akagwa izvozvo kuti vakasara vakapona muhondo iyoyo, vana vevanhu iva vawanewo magate certificate, vawane recognition, vabatwawo zvakanaka, vaone kuti vari munyika yavo. Asi kwete kuti vagoti ndakatadzirwa navamunangagwa kana ndakatadzirwa navamugabe kana ndakatadzirwa navanhiki, kwete yanga iri hondo chaiyo.
Asika honorable Mutodi, vari kutiwo kaivo mauto e5th brigade pane dzimwe nguva vaizopfurikidza mwero vachiponda vanhuwo zvavo vasina mhaka, imhosva yavari kupomerwa.
Kupfurikidza mwero kunowanikwa munzvimbo dzoso dzose, ende ndokwatiri kuti ikoko kuri kuinvestigatwa neya inonzi National Reconciliation Commission. Handizi kupfurukidza mwero kunowani kwakadai tikatuma mapurisa aizvozvo kuti endai munodzinga vanhu vari kuita demonstration zviri pamutemo. Mapurisa anowanikwaka dzimwe nguva achipfurukidza mwero, hazvirambiki izvo zvinowanikwa izvozvo. Asi hazvigoneka kuti mutungamiri wenyika akumbire regerero kuda kwemupurisa kana aonekwa mupurisa wacho iyeye ndiye anosungwa.